This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 28, 2028. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikonzero chikuru ndechekutiza vakuru vedava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nyika dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vobatana nevamwe vatungamiri parufu rwevaive mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira vari kuSpain. ZANU-PF yopemberera kukunda musarudzo dzekugokwe kabuyuni uko veTriple C vachiti ZANU-PF yakakunda musarudzo idzi ichishandisa mhirizhonga.
Chikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzo rovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi havana kushamisika nazvo.
Mumwe mudzimai wechidiki oita zvodavado mumutambo wetsiva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabatana nhasi nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nevamwe vekunze parufu rwavaJose Eduardo dos Santos avo vakashayikira kuSpain musi wa8 chikunguru. Vadosantos Santos varadzikwa nhasi pazuva ravangadai vasvitsa makore makumi masere. Vamwe vatungamiri vange vari parufu apa vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDRC uye mutungamiri wenyika yePortugal vaMarcelo Rebelo de Sousa. Vadosantos Santos vari pakati pevatungamiri venyika dzemuAfrica vakafira kunyika dzekumawirira nekumbabuda zuva vachirapwa sezvo zvipatara zvakawanda munyika dzavo nemuAfrica zvisina zvikwanisiro. Vamwe vatungamiri vekunze vakafira kune dzimwe nyika vanosanganisira vaRobert Mugabe vakafira kuSingapore, vaLevi Mwanawasa vekuZambia vakafira kuFrance, vaMichael Sata vekuZambia zvakare vakafira kuBritain, vaMel Zenawi vekuEthiopia vakafira kuBelgium, vaUmaru Musa Yaradua vekuNigeria vakafira kuSaudi Arabia. Ko, chii chinopa kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vanorapwa kunze kana vachinge varwara uye dzimwe nguva voguma vofira ikoko kunyika dzinenge dzakabudirira? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Chikonzero chikuru ndechekutiza vakuru vedava havana hanya nenyika dzavo, havasi kutora nguva nemari yekugadzirisa healthcare delivery system nyika dzavo. Vanoko ndezvevarombo, iyo vanongoenda kunorapwa kunze kana varwara. Saka kana zvazonyaya kudzimba, vanhu vanozopedzisira vafira kunze ikoko. Mirezi munyika dzavo mune zvipatara, asi hazvina chirimo. Mahealthcare workers acho akaisoenda kare kuBritain, kuSouth Africa, and hapana zvikwanisiro zvokuti vangarapiwe. Havangagoni kudada nemahospitari avo emunyika dzavo. Ndodambudziko ravanaro iroro.
Asika ivo vatungamiri ava vakanyorerana yainonzi Abuja Declaration yekuti mari yebudget zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviende kunyaya dzezveutano, sei zvisiri kuitika izvi?
Hapana political will. Muhana dzavo vakangosaindirana zvokunyeperana zviya zvoitika maradership zvemaAfrican leaders, asi muhana mavo chaivo chaivo havazvikoshese zvokuti vaise 15% kuhealth. Nyango wakaisa 15% yacho inokupera nokubiwa nayo vanhu vamwechete vanofanango vachitunga miriwa nokugadzira chipatara zvedu. Saka corruption ndiyo problem. So dambudziko ndere political will hapana.
To tarisawo idzo mari dzinenge dzichishandiswa dzatingati dzevanhu vanobhadhara mitero kana kuti ma taxpayers pavanenge vachirapwa kunze uko, hazvitozosiye nyika yamuzvikwereti zvakawanda here?
Ini maonero angu ndeyekutoti izvo mari inoshandiswa nevakuru vedava vachienda kunorapiwa kunze kwenyika, bhajeti yacho kuda yakakura kudarika bhajeti dzenyika dzeministry of health dzenyika yedu seino Zimbabwe. Vanoshandisa more money yokuti dei vaiisa muhealthcare system yedu taiwana zvikwanisiro zvese zvakakwana. Saka taxpayers money iri kungopera ichirapisa vakuru, then imwe vachimora vachida vachiita zvimwe zviri paside zvisimburi zvokurapiwa. Tinozviona izvozvo kumamedical aid evazhinji yakaita sepremier service medical inogara yakabroka, asi vanhu vari kubvisa mari dzavo every time, asi tozviziva kuti dziri kudiwa nevakuru.
Vaimbova gurukota rezveutano munguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe. Komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaburitsa padande mutandi rayo reTwitter zvakabuda musarudzo dzekugokwe kabuini dzakaitwa neZuro. Vakakunda musarudzo idzi ndiva Spencer Chuma veZANUPF vainge vaine mavhoti zvurugumi nemazana manomwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 10,727. VaConstantine Muguti veBato Residents Coalition for Change vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana masere kana kuti 4,800. Asi VCC nevanorwira kodzero dzevanhu vari kugunununa kuti mhirizhonga yakaitika munzvimbo iyi ichinzi yaiitwa nevatsigiri vebato reZANUPF ndiyo yakakonzera kuti bato iri rikundwe musarudzo. Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakarwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF ava nemusi wechina. Vamwe vatsigiri vebato iri nevatori venhau vakakuwadzwawo musi uyo. Asi Gibbs Dube weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Tine mufaro uye tinonzwa manyawi, tine kubvukirwa nomufaro semusangano weZANUPF nebasa rabatwa kugokwe, tichiti makorokoto kuna vaSpencer Chuma nokuhwina zvine musimba nemutsindo hongu. Tinoziva kuti vanhu vanga vaine tarifiro yekuti vanopikisa vachahwina gokwe kabuyono, asi vaSpencer vatipa manyawi kumusangano weZANUPF. Tinonyanya kutenda veyouth league neveomens league andiko redu recommissariat nebasa guru ravabata iro ratipa manyawi, tichitarisirazve kuti zvavaita izvi zvinotitaridza kuti muna 2023 musangano weZANUPF hauvakwi mumapepa, hauna kugadzirwa pasocial media, wakavakwa panhoo dzavanhu. Naizvozvo ndokusaka tichikunda mutsarudzo.
Vari kupikisa vari kuti nyaya yeviolence kuti vanhu vezano vakarova vanhu veCCC.
Hatinzwi kushamisika nemashoko aya kunyanyanyanya achibva kune vane mapato anopikisa. Ko zvagara kandiwo magariro avo, ndo mugariro wamuchatanda iwoyo wokuti kana akunda, kana vachinge vakunda musarudzo vanopembera kwazvo. Kana vachinge vadyiwa nebato reZANUPF vanotsvaga zvikonzero zvekuti tadyiwa nokuda kwechiti nechiti. Tinozviziva makore ose ndokusaka kubva mugore remwaka wa 2000 kusvika pari zvino madecades maviri, 5 sarudzo dzaitiwa, shanu hapana imwe chete yavakati vadyiwa zviri pajekerere. Tinozviona zvichiitika kuKenya nana vaOdinga. Iri iscript raaneta nokushandisiwa ende harichati vhundusi, tinoriziva richingouya asi hazviti vhundusi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naGibbs Dube weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Vanhu vekugokwe nokuti bhoterazi nemusindo tichitari sakuti pakaitika mirichonga. Pakaitika nyaya more than 1,000 vanhu. Vanga vachitinwa nemasabhuku kunzi. Vanofanira kuvhotera pakati. Pakaitika nyaya yekushandiswa kwehupu nechibage kuda kutenga vanhu. Asi vanhu vakachinga.
Ko sei muri kuti muri kufarai makakundwa musarudzo?
Paelection haiwanzobudi vanhu. Isu tiri kufara nevote. Share yatakaita nekuti zvinoratidza kuti tikusimudza vhoti yedu kumaruwa. Makaona violence yakarambidza kukampena. Mukuru wedu vakarambidza kuti vapinde mugokwe zvese izvaita kuti vakunyikidze vanhu nekudzivirira vanhu nekutizira vanhu. Zanu yahwina neyatinoti muchirungu imagine of terror nekuti havana kuvhoterwa nevanhu nekuda kwavo. Saka kuona vanhu vasinga kusapota shanduo, ino senda sikuru.
Saka maendesa here zvichemo zvenyizvi kune vezeki nevamwe vakaita seZimbabwe Human Rights Commission?
Ndokutotanga chirongwa chekuti gadzise nyaya yemareforms. Ndokuti ndonyaya iri kuratidza kuti yaita dambudziko munyika. Kuti munopangaita mareforms zeki inofanira kumeka sure kuti the pre-electoral environment iri free, iri fair. Kuti vanhu vese vagone kukampena, vanhu vese vawane access to state media. Munoziva majournalist akarohwa achida kunokavha rani zvese. Machipa tichidzirwa nemasabhuku. Kunzi vanhu vedu vanofanira kutinhwa kuti vavhotere zvanhu vanhu hazvisimo ndonde zvimwe zvinhu zvetakugadzira patikuroncha document redu zvinonzi tai kuti tange kusenza nzira dzakasiyana kudimanda maripoti.
Uyo anga ari muteedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Imwe nhengo yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaWilfred Chuma vanoti varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF muHarare nhasi. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato reZANU-PF muHarare vaGodwills Masimirembwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vaChuma avo vapinda muchipatara.
Ndaenda kumbare ndakapeka regalia yeCCC. Ndisika kubatisa zvinhu kumusha zvemwana wechikoro. Saka ndasika paya ndapinda zvandaita ndikatobatisa zvinhu zvacho pabhazi. Saka ndakati harigandi ndiri kukambudzi mazangu pano ngada kunoona. Saka kutofamba kutokrosa paZBC paya. Pabva patopfuura vakomana 2 vachangopfuura ndopabva patoya mota yainge katozara vanhu. A more than 20 vanhu vabva vatondikomba. Ndokutanga kutonditi wayo kupeka regalia yeCCC. Rekunoku munozviita imi varidzi. Patakwa zvakawanda vamwe tichitaura kuti maTPC imi vanhu munoziva maTPC achitora nyika makaita sei. Vabva tichanga ndidi hanje kuofisi kwaofisi kwavo irandikuzivi ndekubhangu remumbare ikoko. Saka ndopatanga kundirova nemambama vatondiwisira pasi kutoti hani matanda nematanda. Vatanda nematanda hane pamvura tine masuweji here angati anitenda nekutarika nekumbaroko. Ndinogara pasi hakurova chaiko chaiko kuti kutamba.
Pane vakurwai vacho pane vamaziyawo here?
Sevanhu vandatanga kutora nhasi hapana vandaziva asi kuri kuzindinemezaneuneuneuneu asi ndevanhu veZANU-PF.
Sei muri kuti ndeve ZANU-PF?
Bhodhi vamwe vacho vangatipeka matisheti nemaketi.
Imwe nhengo yebato reCCC vaWilfred Chuma vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Federation of Red Cross and Red Crescent Societies riri kuyambira kuti hondo pakati peUkraine neRussia ikaramba ichienderera mberi ichapa kuti vanhu vakawanda pasi rose vayaure nenzara. Red Cross inoti varombo kunyanya pasi rose vatotanga kusangana nematambudziko aunzwa nekudhura kwezvinhu. Ukraine ndiyo nyika yaitengesa chibage chakawanda pasi rose hondo isati yatanga. hondo iyi yapawo kuti mafuta ekufambisa dzimotokari adhure zvokonzerawo kuti mitengo yezvinhu irambe ichitachamuramba mhuru. Sangano reInternational Red Cross rinotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 22 miriyoni vachadawo rubatsiro kana hondo iyi ikaenderera mberi muUkraine. Chikwata chinopfurikidza mwero muSomalia cheAl-Shabaab chatumira mashoko ekutyisidzira Kenya chichiti chichairwisa kana mauto ayo akaramba ari muSomalia. Chikwata ichi chayambira kuti chicharwisa maguta nemadhorobha emuKenya. Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum. Nhasi tine hurukuro nemurayiridzi wechikwata chenhabvu yevechidiki vari pasi pemakore gumi nemanomwe kana kuti under 17 cheGMRI Academy Private School uye aive mutambi wechikwata cheCapes United Mike Big Mike Temwanjira. Chikwata ichi chakakunda Dynamos 5-4 mapenalties makwikwi eAchford Gutu tournament akatambwa neZuro. Ngatinzwe hurukuro yataita na Temwanjira.
Isiko tenera pa Jimmy School, Jimmy Academy School, iri pa Long Chain. Pane right turn iripo before Long Chain. Unodzika nayo unonofita pa school. Ndio patino trainera ipapo. Saka program yedu inotanga, tanga training like Tuesday at 10 o'clock. 10 a.m. at 10. Kupedza kuma 12. Saka always groups including tangira pa under 10, and then under 12, under 14, under 16, under 18, and under 20. Saka ndiwo mamirira akaita program yacho. Saka munhu wese anofungira kuti ane talent, ane mwana wake anotamba, ngauye timuone. And tikaona kuti you are good enough, togona kuva totokupa scholarship yako pachikoro. Odzidza pachikoro.
Saka mungati pari zvino pane vana vangani?
Pari zvino last week ndo patakaita patakatanga matrials edu ka. Tatanga kuzva 22 tichipedza kuzva 26. Saka so far vana vakauya vakatenda vanosvika zvekuma 35. Bodzi vachiri kutanga bodzi vakaita pamaflyer pama WhatsApp group. Saka chiflyer chedu hachanyatsotenderera. Saka we are planning again kuita mamwe matrials. I think after 2 weeks time, tinovimba kuti vana vanouya vakawanda. Sezvino kuchama kwatakaita tournament, vose vamwe vacho vakatamba tournament yatakahwina neZuru, vamwe vacho vanga vatori pamatrials. Saka haihope kuti vanouya neuwandu hwavo.
Saka kuti muzounganidze icho chikwata chakasimudza mukombe ichi zvakatora nguva yakareba sei?
Inini ndandine chikwata changu chandandinacho kudhara. Saka ndabva ndabatana namukoma Gilbert Mponda. Saka vanga vane vana vepachikoro vamwe vashoma. Saka hazvinambotorera time. Ndiya yekuti inini futi ukanda nandiye vamwe vana vekuwareni paki. Saka hazvinambotorera time kuti kwanise kungadariga chikwata ichi.
Vanenge vabudirira vatamba zvinonwisa mvura vanozoenderera mberi sei? Muone wenyu ndeyekuti vaite sei? Pane zvikwata zvikuru here zvamuri kushanda nazvo apa?
Vanenge vakwanisa kutamba nemazvo. Chovakwanisa zvatiri kuda emeri tovatsvagira kuti vakwanise kutengawo kunze kwenyika kwandikatamba kuya kunana Serbia, kunana Romania, ndikatamba kuThailand. Saka ndokwandiko kwatinewo mukana ikoko kwekuendesa 1 or 2 maplayers.
Tichitarisa iwo makwikwi anezuro aya, makafara here nezvipo zvine vana kana kuti hatingati matarenda tichitarisa kuti imi makatambawo nhabvu kwenguva yakareba? Remangwana reZimbabwe rakajeka here pane zvamakaona?
Matalents aripo. Like yesterday mutimu yedu yatakatamba ini ndakagozanyorema under 17 katournament. But ndakaisa kamukamukomana kadiki kane 14 years kanogara kumbare uku. Kakatouya kuti kari pamatrials. Ndokakaitoita young player of the tournament ikako. Ikako ndinotarisire kuti tikatapa zvinhu zvakakwana. I think in 2 years time chaivo anenge akutamba mukomana iyi kana kuEurope chaivo.
Tiri kuona vamwe vechidiki vari kutora zvinodhaka, vamwe vari kungoita zvakadaro daro. Zvakakosha sei kuti vaite zvemitambo izvi zvamuri kuita? Sei zvakakosha?
ipapo ndo imwe kuti nyaya yatiuda kutaya kuti tinje iyoyo because mukatarisa vana vatinotora vatinawo tinakutaya kuvanzengesa nyaya yekuti vasaite manyaya yemadrugs iyoyo because the moment yatinoenda nawo kutraining patinotraina everyday kutraining havani vachakwanise kufunga zvekufuta izvo nekumwa because vanenge vakungofokasa netraining vakabva kutraining vakusvika vanenge vanoita vosvika vorara senge ipapa indotozwa nekunoiswa kumbogu senge pandioti nhasi hakuna kana training 2 days vanotouya utoti a kosi tofanira kuenda kutraining
asi imo muHarare nemunyika umu muchiine mitambo here yakawanda yekuti vanokwanisa kukwikwidza ivo vechidika kana kuti zvinenge zvichiri kunetsa
ndakataura namisa mbonde tisa kujoina pane imwe inonzi relight league inana dynamos ivavava ine maakadhemi akawanda because nekuhwina kwatakaita nezvino vakatotipa pressure kuti handijoini haikuti nekuti timu yenyu iri strong
murayiridzi wechikwata chenhabvu cheGMRI Academy Private School Mike Temwanjira ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba Jesu simba rangu simba rangu
vatereri ndini Tanonoka Wande tinosangana zvakare manheru anhasi muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi tiri kunzwa zvamunofungavo pamusoro penyaya yesvondo rakapera yevakorinde vekutanga chapter 15 verse 29 inoti ko avo vanobhabhatidzwa vakafa vachazoita seiko kana vakafa vasingazomutswi ngatinzwei maonero apasta mhungu pamusoro penyaya iyi
kana kuchinzi ivhangeri yakaparidzirwa vanhu vakafa vakabhabhatidzwa vanhu vakafa tisu vakatenda shoko ramwari kwete hama zvitunha zvakafa haa hakuna munhu ungakwanisa kubhabhatidzirwa zvitunha zvakafa asi isu tisu tinonzi takafa pazvivi kubhabhatidzwa kwatakaita kuya takafa pamwe chete naKristu saka kana shoko ramwari richitaura zvevanhu vakafa rinotaura vanhu vose vakatenda kuna Jesu vakabhabhatidzwa kwavari ndo vanonzi vanhu vakafa zvitunha hazvikwanisi kuti zvichabetsereka nevanhu kusara kwekuti zvaitigwa nyasha naJesu Kristu saka ivhangeri shoko ramwari kana richitaura zvevanhu vakafa rinotaura zvevanhu vakatendeuka kuna Jesu vakabhabhatidzwa ndo vanhu vanonzi vakafa pamwe chete naye saka zvose izvozvo kana ivhangeri shoko ramwari richitaura zvevanhu vakafa rinoreva richitaura nevanhu vapenyu vose vakafa muna Kristu kwete zvezvitunha
ngatichinzwaivo pfungwa dzamufundisi Richard Moyo pamusoro penyaya iyi
ndinoundira kuwedzera nhau yakataurwa svondo yapera kubva kuna vakorinde yekutanga pachapita 15 pavhesi yomukati 29 nhau iyi inhau yakanaka zvikuru pauro achiparidza pavakorinde wakanga achiparidza nhau yokumutswa kwevakafa muzita rajesu kristu wenazareta pauro achitaura achiti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa chero avo vose vakafa chere dai vainyabhabhatidzwa kubhabhatidzwa kwavo kungadai kusina maturo kungadai kusinga nazvakunobatsira nokuti kana kusidai kusina kumutswa kwevakafa chero vakafa vacho chere dai vainyabhabhatidzwa zvingadai zvisina kudero akanga asingarevi kuti vanhu kana vachinge vakafa vachava nokumwe kubhabhatidzwa munhu wese anobhabhatidzwa ari mupenyu asi yakanga iri nhau yokuti dai kwanga kusina kumutswa kwevakafa chere vakafa dai kwainzi vabhabhatidzwe kunga kana kusina kumuka kumuka kungadai kusina maturo chere ivo vakafa vacho kana kusina kumutswa vaigozobhabhatidzireiko kuna kuti ivo vose vakafa muzita rajesu kristu wenazareta dai kanga kusina kumutswa kwevakafa vaigozobhabhatidzireiko vaizogamuchira chiiko pana jesu kristu wenazareta kududzira kuti pauro achiparidza nokudzisa vanhu pamusoro pekumuka kwevakafa kumutswa kwevakafa kuriko haasaireva kuti vanhu vakafa kuderi vanobhabhatidzwa munhu anobhabhatidzwa nemuviri wenyama sezvandiri kana sezvauri izvozvo. Asi achizombi achinge atorwa pasi pezuva achazomirira zuva rake rekumutswa. Sezvo tinoziva kuti Jesu Kristu akamutswa, nokuti Pauro iye achitaura achiti dai kwanga kusina kuzvisizvo kudero kana nesu kuparidza kwedu mutsvari Jesu Nazareta, kungadai kusina maturo, dai kwanga kusina kumutswa kwavakafa, tingadai tiri vari venhema, zvaitova nani zvedu tindodya zvekudya zvedu kana zvekunwa zvedu. Asi nokuti Jesu Kristu uyu wakafa akamuka nezuva retatu, vanhu vose vakamuona akazviratidza kuvanhu vakasiyana siyana. Saka nhasi uno kuparidza kwedu kana chiti kuno kumutswa kuvakafa, vanhu vose vachamutswa nomutovo wakamutswa nawe Jesu Kristu. Tinoziva kuti iye supachedu vanhu tinofana nomuviri wevhu nemuviri waAdhamu, asi chimutswa nemuviri waJesu Kristu sekumuka kaakaita pasungano yaMwari. Kureva kuti shoko raJehovha Mwari rinotizivisa kuti vose vakafira muna Kristu, vose vakafira muna Jesu, vose vakafira mukutenda, panguva yekumutswa vachamutswa. Vose vakafa vabhabhatidzwa mushoko raJehovha Mwari, panguva yekumutswa vachamutswa. Saka nemashoko ekuondera kungotenda nokurumbidza Mwari, ishode ngatire zvakanaka nemubvunzo uyoyo tinozva kuti nokuda kwaJesu Nazareta anotigonetsa.
Vatereri, tumirai mibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero paWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo pakutenda uchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemutambo, mutambi wetsiwa yevanhukadzi aita mukurumbira kuda kwashe Chiwandire aregedza basa rake rekuruka vanhu musoro nekuti tsiva yamupa upenyu hutsva. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chiwandire uyo ane bhande reWorld Boxing Council WBC anoti paasvika netsiva hapachaita kuti aonekwe akamira munzira kuchiedzera kutsvaga vanhu vekuruka musoro.
Ndine level randave ndavewo world champion, saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa. Saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Anoti tsiva yamupa upenyu hutsva washandura zvikuru magariro ake.
Ndine level randave ndavewo world champion, saka zvichaitawo kuti ndimire mustreet ndichiita touting yedu ndichisungwawo nemapurisa. Saka zvichaita seworld champion ndakukodzerawo kunge ndakagara mujimu ndichiitawo basa rangu.
Pari zvino Chiwandire atamba mitambo misere ndokunda mumitambo mishanu, mina yacho achipunzira vamwe vatambi pasi. Asi mbiri yakanyanya yakauya apo akatora bhande reWBC reuremu weSuper Bantamweight arova Catherine Piri wekuZambia, uyo ane zita rakasimba pasi rese. Izvi zvakamupa mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakamutenda nemari inoita iyo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica.
Mari yandakapiwa nemukuru wenyika ndakashandisa kuvaka pamba pamai vangu, zvinova pakuyemurikawo pakutarisikawo.
Anoti mumhuri make havasi kushamisika nezvaari kuita mutsiva, nekuti kurova seane mangoromera kwakatanga kare kare achiri mudiki.
Tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova, nekuti ndaiwanzohurovana nevakomana. Saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri. Saka pandakazovawo ndamunhu mukuru ndakutiwo zvetsiva izvi, havana kushamisika nazvo nekuti vakanga vachiziva kuti zvinhu zviri mandiri.
Maneja wake Clyde Musonda, uyo anove zvekare murayiridzi wake, anoti Chiwandire ane matambiro akasiyana nevazhinji ayo anofunga kuti achamusvitsa kure.
Kana goi ane speed plus anokanda ma good punches plus andotoona kutoti style yake boxing inogona kutonge ichimuendesa kumberi bosi. Ane speed yakanyanyisa.
Chiwandire uyo ane vana vaviri ari kurudzira vanhukadzi, kunyanya avo vanochengeta vana vari vega, kuti vasaore mwoyo kana zvinhu zvaramba, asi kuti vaedze zvimwe. Pari zvino Chiwandire arugadzirira kudzivirira bande rake re WBC Nazulina Munoz wekuMexico. Bande ranaro ndere Silva uyezve rechipiri muremu weWBC asi chinangwa chake kutora regoride iro rinaye Milatsi Makado wekuMexico zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyamina Gibbs Dube.